it's Tifa, baby.
Ice and roses with nerds. We tasting over Africa. You know I love you, Nemoyo Wase. I don't really care whatever they say.
Ndimboita busy chimoko changu, chingoita easy baby wangu. Mangwana chaiye tichaenda kumusha, baby wangu.
Busy chimoko changu, easy baby wangu. Mangwana chaiye tichaenda kumusha.